Vachitaura pagungano iri semunyarikani mukuru, vamunangagwa vati mapostori nemazioni aya aita sezvinorehwa nebhaibheri shoko ramwari pakutsigira mutungamiri.
Makereke mapostori nemazioni, makorokoto amshope, nashimabuda pachena kumuno rudo renyika yepenyu. Nashimazadzisa imvira Jehovha beyuzi kusingafi. Kudzai ava nakasa pautongo vanhu vamusoro penyika ndozvamuri kukura nhasi.
Mutauriri wesangano revapostori for ED vaObey Mapuranga vanoti mapostori nemazioni vachaita bhurugwa nebhandi vamunangagwa nebato ravo.
Tauya kuzokotama pamiri penyu iri sungawirirano yemweya inoti hurumende inotonga ndeyeZANU-PF nevapostori zvekare varipo nemazioni ndeyeZANU-PF. Your Excellency, tinoda kukuzivisa kuti panouya maelections tose tinoti dzvamu tichinovhotera ZANU-PF.
Asi mumiriri weHighfield East mudare reparamende uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaEric Murai vanoti rutsigiro urwu runoshura kubuda kwavamunangagwa muhofisi yemutungamiri wenyika.
Nyaya yaitwa nemapostori nemazioni kuita chisungu chekusapota ED yandirangaridza 2017. Pavakaungana futi the same people vachiita chisungu chekusupporta Grace, asi ndo vakava magumo epolitics dzamugabe naGrace wacho. Kana vakuda kuenda varume ivavavo ndo zvavanoita, ndidzo mviromviro dzacho idzodzo. Ipapapa ndo kutopera kwaED ipapa, atopera nhasi nenyaya yegungano raaita muZimbabwe grounds.
Asiwo sachigaro veZANU-PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti vanhu vakaita savamurai vanotaura zvekugotsikwa tsuro.
Musangano weZANU-PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. Anyone who thinks ZANU-PF is going to lose is daydreaming.
Mumwe wevauya kumusangano uyu vachibva kumabvuku vaArnold Mashasha vechechi yeZioni yekwaDavid Masuka vanoti utungamiri hwavamunangagwa huchi.
Musangano weZANU-PF wakatirera kubva pasi, kubva tichingozvarwa, nanhasi tinayo ende tiri kurarama nayo. Saka hatina kana chichemo, hatina kana dambudziko, zvese zvakarongeka. Saka tinotoda kutoti zvidzokere ipapo. Fanika tiri sekwatinobva kwedu kuungana mumabvuku uko, aiwa tiri kutofara ike zvino takayavisirwa tara, zviri kutofamba zvokuti tiri kufamba pakanaka. Dei yaisiri ZANU-PF ka dei kuti ifamba makomba.
Musangano uyu watanga nekupera utungamiri hwemaZion and vapostori for ED pamwe chete neweZANU-PF vachitsutsumwa kushomeka kwevatendi vaungana munhandare yeZimbabwe grounds, izvo zvavati zvakonzerwa nekushaya zvifambiso zvemabhazi kuti zvisvike panzvimbo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika, Muzvare Jacqueline Sande vatiwo.
Zvinhu zvagara zvinoitika kuti vemachechi vanowanzotaurawo wavari kutsigira. Ikodzero yavo kuti vataure saizvozvo vawirirana kuti isu semapostori tinodada hedu kutsigira vamunangagwa.
Musangano uyu ndiwo wekutanga waendwa navamunangagwa mushure mekunge vatara zuva richaitwa sarudzo, uyewo zvichigona kureva kuti kutsvaga rutsigiro muvanhu kwatotanga zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.